mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. VaJimmy Carter, mutungamiri weAmerica wechimakumi matatu nepfumbamwe, vakashaya musi wa29 zvita 2024 vari kumba kwavo kuPlains kuGeorgia vava nemakore zana. Vakatevera mudzimai wavo wemakore makumi manomwe nemanomwe amai Rosalyn avakashaya muna 2023. Basa ravakata mukushandira hurumende rakatanga muna 1943 semuuto wemumvura vari kuUnited States Naval Academy. Vakazoshanda mungarava dzese dzeAtlantic nePacific vasati vasarudzwa kuti vapinde muchirongwa chepamusoro-soro chekushandisa zvombo zvenuclear vari muchikepe chinoshanda chiri pasi pemvura kana kuti submarine. Mugari wekuGeorgia uye vari nhengo yeDemocratic Party vakata vakasarudzwa kuva gavhuna wedunhu ravo muna 1970. Vakaenderera mberi nekukwikwidza nekukunda musarudzo yemutungamiri wenyika muna 1976 vachikunda vaive mutungamiri wenyika vaGerald Ford veRepublican Party. Vakata vakashanda temu imwe chete vasati vakundwa musarudzo yavaitsvaga kusarudzwa zvakare muna 1980 navaRonald Reagan, zvichinyanya kukonzerwa nekukundikana kwavo kuita kuti zvizvarwa zveAmerica makumi mashanu nezviviri zvakanga zvatapwa nevechiIslamic vemuIran vaburitswe muutapwa. Chikuru chakaitika munguva yeutungamiri hwavo kwaive kunyoreranwa kwechibvumirano che1978 Camp David Accords, chinove chibvumirano cherunyararo vakata chavakabatsira kuyananisa pakati peIsrael neEgypt. Chibvumirano ichi chakaita kuti mutungamiri weEgypt vaAnwar Sadat nemutungamiri wehurumende yeIsrael vaMenachem Begin vava nemubayiro weNobel Peace Prize muna 1978. Vave nemakore makumi mashanu nematanhatu chete pavakasiya hofisi yemutungamiri wenyika yeOval Office, vakata vakazopedza makore makumi mana aitevera vachiita basa rekubatsira vanhu iro ravakawana naro ruremekedzo rwepasi rose. Kwemakore iwo naamai Rosalyn vakakwanisa kuwanikwa vachizvipira nguva yavo kuvaka dzimba dzevanotambura nesangano risingaiti zvemari reHabitat for Humanity. Mukristu akazvipira hweupenyu hwese, vakata vakadzidzisawo nekutendeka vana vekereke nemusi wesvondo wega wega kana kuti Sunday School kwemakore akawanda pachechi yavo yavaipinda kwavaigara kuPlains. Pasi rose vakata vakacherechedzwa mushure mekuve mutungamiri wenyika kwavo nekusimudzira zvisungo zverunyararo kunenge kuine makakava nekuendesa mberi utongo hwejekerere nekodzero dzevanhu, zvikuru kuburikidza nesangano reCarter Center iro ravakavamba ivo nemudzimai wavo pavaivi paEmory University kuAtlanta muna 1982. Vakata vakapiwa mubayiro weNobel Peace Prize muna 2002 nekuda kwekuedza kwavo kusimudzira nyaya dzekodzero dzevanhu nerunyararo munyika dzakaita seEthiopia, Eritrea neHaiti. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakarumbidza vakata vachiti murume ane hunhu hukuru uye hushingi uye tariro. Vakatiwo netsitsi dzavo nekumira muchokwadi vakashanda kupedza zvirwere, kuumba runyararo, kusimudzira kodzero dzevanhu, kukurudzira sarudzo dzakasununguka uye dzakachena, kugadzirira misha vasina pekugara uye kugara vachirwira vanoshaya pakati peveruzhinji. VaBiden vakati vakata vakaponesa, vakasimudzira uye vakachinja upenyu hwevanhu pasi rose. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica andakuverengerai.